mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu kubvumbi 29 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muwashington dc ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vabatwa nechirwere checoronavhairas muzimbabwe vanonzi vave 32. Vanhu vekumaruwa vanodarika mamiriyoni 4 vanonzi vachada rubatsiro rwechikafu zvichitevera makore maviri ekusanaya zvakanaka kwemvura muzimbabwe. Hurumende inoti yambomisa vanhu kubudiswa mudzimba dzavanorenta kusvika vanhu vobvumidzwa kubuda mudzimba dzavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc. Bazi rezveutano nezuro rakazivisa kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavhairas munyika hwakwira kusvika pavanhu 32. Munhu akabatwa nechirwere ichi ari muHarare, zvoreva kuti muguta iri mave nevanhu 14 vane coronavhairas. Bulawayo ichine vanhu 10. Vanhu vashanu munyika vapora zvachose kubva muchirwere checoronavhairas uye vana vakashaya. Gwaro rakaburitswa nemuvhuro nemasangano akasiyana-siyana anopa rubatsiro munyika rinoti vanhu vanodarika mamiriyoni 4 vekumaruwa kusanganisira vana vachada rubatsiro rwechikafu zvichitevera makore maviri ekusanaya zvakanaka kwemvura, kushanduka kwemamiriro ekunze uye kusamira zvakanaka kwehupfumi hwenyika. Masangano aya anosanganisira European Union, Food and Agriculture Organization, Office of the Coordinator for Humanitarian Assistance, UNICEF, US Agency for International Development ne World Food Program anoti mamiriyoni evanhu munyika anga agara achitatarika kuwana chikafu nekuda kwekusawana go rakanaka. Nekudaro zvakakosha kuti abatane mukurwisana neCOVID-19 muZimbabwe uye kubatsira nezvekudya nekukasika kuitira kudzivirira ruzhinji rwevanhu kuparadzwa nenzara. Nyanzvi munyaya dzezvechikafu uye vakambotungamirawo sangano reChristian Care, Reverend Forbes Matonga, vaita hurukuro pamusoro penyaya iyi naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tinotenda kutibata kuti tikurukure panyaya inokosha zvakadai, nyaya yenzara yatitekeshe munyika yedu. Gwaro iri riri chokwadi. Gwaro iri riri kutaura chimiro chiri chechokwadi chemumaruwa. Ichokwadi kuti vanhu vakawanda havana kukohwa kwemakore mairi akateedzana. Zvazvinoreva ndizvozvo zvekuti mhuri dzakawanda dzinova dzinorarama nekuda kwekurima dziri parumananzombe. Mvura haina kunaya zvakanaka. Dai taitarisa gore rino, mvura yakatanga kunaya kupera kwaJanuary, kutanga kwaFebruary, kupera kwaMarchi mvura yanga yatoenda. Saka ichokwadi kuti munyika medu mune nzara. Ndingatofunga kuti zvichida 4 million yavari kutaura ingavashoma mumaprojections avo. Tichitarisa uwandu hwevanhu vanogara mumaruwa, munova ndo munogara vanhu vakawandisa. Saka ndinowirirana negwaro iri kuti tine nzara yakawanda.
Saka munowirirana here nemaonero emasangano aya ekuti dambudziko iri riri kukonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura pamwe nemamiriro ezveupfumi nekushandukawo kwekunze?
Chokwadi zvekare kuti rinodaro riri kukonzerwa zvakanyanya nemamiriro ekunze, climate change, inova ndo yakuita kuti vanhu havachakwanisa kuti vazive kuti mvura inonaya rini, mvura inoenda rini. Zvinhu zvese zvasanduka ende tiri kuona kuti mwaka yedu iri kuramba ichiita mishoma nemishoma nemishoma nemishoma. Saka tinofunga kuti climate change muno muAfrica yatoomesera, nekuti kunoku iri kuuya sedrought, kune dzimwe nyika ichiuya sama floods. wongu tinombowana mafloods apa nepapa sezvakaitika kuchimani mani asi drought inoragidza sekunge ndiyo ichanyanya kuti kukanganisa kunyaya yechikafu yetoti food security munyika.
Zvizva munokurudzirawo imi kuti dai zvaitwa kuitira kurerutsa dambudziko iri risati rakanganisa vana veZimbabwe?
Kurudziro ndeyekuti number one, zvinoreva kuti hurumende inoda kuti iise emphasis mukuchengetedza mvura. Mukaona nzvimbo dzakadai sana Murewa ndo mandinoshandira, kuna Mutoko hamuna kuiswa madhamu akawanda anobatsira vanhu kuti vakwanise kuita madiridziro. Kana tichinge taane short season, zvinoreva kuti tinokwanisa kuharvesta mvura iyoyo yanaya 1 month ichigona kushandiswa for the next 3 months, zvongoita sekunge zvizha raita. Saka chekutanga, vanhu vanokwanisa nehurumende nemakanzu ngaaite chipatapata kuvaka madhamu kuitira kuti vanhu vange vaine mvura yemadiridziro. Chechipiri ndechekuti ivo vanhu pachavo mune nzvimbo dzakanayawo zvishoma izvozvo dzinenge vana Murewa dzichine tumwe twurwizi kuri kuyerera, dai vari vamwe vanga varima magadheni votenga mavegetables anokasika kuibva akadai sana rapi nevamwe vakadaro, vorima zvakawanda zvofushwa mvura ichiripo, so that panozopera matsime edu kuti haasisina mvura kana tuturuko hatuchaherera, tinosarawo at least tiine miriwo yatinayo mudzimba yatinokwanisa kuzobikira vana. Vanhu vanoda kuziva kuti nyika dzinonyanya kutipa zvekudya dzaane dambudziko radzowo. Zvaita zviya zvinonzi nechiwanhu, amai vatsva kumusana mwana atsva kudumbu. Saka zvinoreva kuti pamwe simba ravo rekukwanisa kubatsira vamwe harisisina kuenzana nekuti iwo vaitawo dambudziko mumba mavo. Saka tinoda kuti isusu zvitizvinzwisise, tikwanisewo kuita zvatinokwanisa kuita kuti nezvishoma zvatichazowana zvisangane nezviya zvataita. Mukati sana UK ndo vamwe vanotibatsira vane dambudziko rakakura kwazvo. Saka tinodaira kuti vanhu ngavaite rutivi rwavo rwekuita kuti mumba munge muine zvekuti waone kurarama nazvo.
Nyanzvi munyaya dzechikafu uye vakambotungamira vosangano reChristian Care, Reverend Forbes Matonga vari parunare kunyadire mission kuUzumba naJonga Kandemiri weStudio 7. Dare remakurukota nezuro rakabuda nechisungo chekuti richaisa parutivi mari inosvika mamirioni zana nemaviri yemunyika kuti itenge zvokushandisa zvose zviri munyika kuedza kudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Vamwe vana chiremba navana mukoti vagara vachigununʼuna kuti havana zvokushandisa kuzvidzivirira kutapurirwa chirwere checoronavirus zvakaita semamask ekuvhara muromo nemhuno uye magirovhosi. Kubulawayo nezuro, zvipatara zvakaita seMpilo zvakatanga kuvheneka vana chiremba nevana mukoti kuti havana utachiona uhu here. Ko, munhu kuti anzi anenge apora anenge aita sei chaizvo? Blessing Zulu weStudio 7 abata chiremba Edgar Munatsi akavabvunza nezvenyaya iyi.
Zvinoratidza kuti munhu ane chirwere checoronavirus vazhinji vacho inenge ichingori nyaya yakangofanana negosoro remazuva ese kana yatingati flu. Kukosora, kunzwa muchifuva muchirwadza, kuzarirwa, asi vanenge vazonyanya kugomberwa kunyanya panyaya dzekuzarirwa ndivo vanoenda kuzvipatara, asi vazhinji vari kupora zvavo vari kudzimba. Kana pazonzi munhu apora kunyanyanya tichitarisa vanhu vanenge vaenda kuchipatara vagomberwa necoronavirus, tinenge tichitarisa kuti munhu akwanisa kuzvifemera ega here, ari kwanisa kutaura here asina kutura mafemo, kunyanyanyanya zvinhu zvavanenge vakauya nazvo zvichivarwadza, chipfuva chichiri kurwadza here. Saka izvozvo ndizvo zvinhu zvinozotariswa kuti munhu yakauya asingakwanisi kufema akuzvikwanisa kuzvifemera here, anokwanisa kudzokera kumba here, ndipo bedzi panozonzi munhu apora. Asi vazhinji vanenge vari kudzimba vanenge vasina kuita kurwara kwakakomba kurwara kwakangofanana kupora kwacho kwakangofanana nekwe flu yemazuva ese nekuti unombonzwa musoro mbonzwa chipfuva chichirwadza asi zvinozoendawo nemazuva mashomana otevera saka ipapo munhu anenge apora
asi vanozovheneka zvakare here utachionawo kuti wanyatsopora kana kuti hauna zvinenge zvofambawo sei ipapo
zvekuti munhu anozovhenekwa zvakare here kana kuti aonekwe kuti apora zvinosiyana munyika dzakasiyana nekuda kwezvikwanisiro zviripo mukarangarira tataura pakutanga kuti matest ari kunetsa kuita nekuda kwekuti anonyanya kudhura saka pane vamwe vanenge vachinyanya kurwara vanogona kuzotestwa zvakare asi nekuda kwekuti tinenge tichizama kuti matest ashande kune vamwe vanhu vasati vaonekwa kuti vane chirwere here zvinogona kusaitika munzvimbo dzakawanda asi hongu kana munhu achinge apora kana akazotestwa testi inofanira kuzoratidza kuti haasisina chirwere asi testi haisi kuzonyanya kuitwa mwana wakawanda nekuda kwezvikonzero zvatambotaura zvekunge kwekuti inotora mari yakawanda
tichitarisa kupararira kunenge kwoita chirwere munyika kana kuti munharaunda kana kuti yatingati community spread iya inenge ichifamba sei uye sei zvisiri zvinhu zvakanaka kana tichitarisa chirwere checoronavirus
kutapurirana kwechirwere kunoitika mukufamba kwevanhu nemukugarisana ndizvo zvinhu zviri kuzamwa hurumende zhinji kudzivirira pavari kuti vanhu ngatigarei mudzimba ngatisarambai tichienda kumabasa ngatisarambai tichienda kumabhawa kana kudzisvondo kana kuungana takawanda parufu nekuda kwezvikonzero kwekuti kana munhu mumwe chete akanopa chirwere kuvanhu vaviri apauyawo opawo kuvamwe vake vairi apauyawo vamwe vairi vaya vopawo saka chinotekeshera nenguva diki diki kana iri nharaunda inogona kuzopedzisira munhu wese abatwa nechirwere chiya nekuda kwekuti chinotekeshera nekukasira vane zvirwere zvimwe zvavainazvo tiri kuona kuti mudenda iri vanhu vane zvimwe zvirwere zvavainazvo zvakafanana nezvirwere zvemwoyo zvirwere zveshuga vazhinji vacho vari kurasikirwa neupenyu hwavo saka zvakakosha kuti tidzivirire kutapukira chirwere ichi mumaruva kana munzvimbo dzatinogara idzi
chiremba Dr. Edgar Munatsi vange vari parunhare kuBritain naBlessing Zulu weStudio 7 zvichakadaro mashoko atumirwa kuStudio 7 neAfrican Union achibva kusangano rinoongorora nyaya dzezvezvirwere muAfrica reAfrica Center for Disease Control and Prevention anoti vanhu vafane chirwere checoronavirus muAfrica vave chiuru nemazanamana ane makumi matanhatu nevapfumbamwe kana kuti 1469 vabatwa nechirwere ichi vadarika zviuru makumi matatu nezvitatu uye vapona vanodarika zviuru gumi tichiri panyaya iyi Johns Hopkins University yeAmerica iyo iri kuongorora nyaya dzechirwere checoronavirus pasi rose inoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose hwadarika mamiriyoni matatu kana kuti 3 million vanhu vafa vave kudarika zviuru mazana maviri zvine gumi nevatanhatu kana kuti 216,000 America ndiyo ine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi pasi rose vanodarika zviuru makumi mashanu nemasere 58,000 mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vanik mangwana vazivisa kuti dare remakurukota ehurumende kana kuti cabinet rabvumirana kumbomisa vanhu kubudiswa mudzimba dzavanogara kana mumabhizinesi avanorenda pamwe chete nokumbomira kubhadhara marenti egore emwedzi uno vachinyora patwitter pavo vamangwana vati izvi zvinotanga pamari dzemarendi dzange dzichifanirwa kubhadharwa kupera kwemwedzi uno kusvika panobviswa mutemo wekuti vanhu vagare mudzimba dzavo kana kuti lockdown vanodzidzisa zveupfumi hwenyika panational university of science and technology vastevenson dlamini vaudza studio 7 kuti danho iri ratorwa nehurumende richabatsira vanhu vazhinji vanozvishandira sezvo vari ivo vazhinji kupfuura vanoshandira makambani vachiti idanho rakanaka zvikuru
chinangwa chacho kunyanya change chiri chekubatsira vanhu vazhinji vari muzimbabwe vanozvishanda vanoshanda mumainformal sector nekuti havasi kugona kutengesa kana vasina kutengesa vagoni kuwana mari ye rent. Asi zvichakwadza vanoita basa rekutengesa dzimba nekuchengeta dzimba dzevanhu vanoita zvekurentesa dzimba vachakuwara nekuti ivo vane vashandiwo vakatarisira kuwana mari yavo kupera kwemedzi. Mari iyo inowanzobva kune vanoshandisa vanochengeta dzimba idzodzo. Saka zvichanyanyo shungurudza mune mabhizimisi yatinoti real estate, avo vanoita basa rekuchengeta dzimba nekutengesa dzimba. Chirongwa chakanaka nekuti vazhinji muZimbabwe vanhu vanorarama nekuzvishandira. Saka ukavati vabhadhare rendi vasina kuwana chekutengesa zvinovarwadza. Asi tikazoitarisisa futi tinoona kuti kune vanhu varorarama nemarentals iwawo, kunyanya vakasiya basa. Vazhinji vakatotarisira ipapo kuti vawane chekurarama nacho. Saka zviri kaviri.
Zvaitwa nehurumende izvi ndizvo zvega here zvaainga achikwanisa kuita, kana kuti pane imwe nzira yanga iri nani pane zvavaita izvi?
Tikanyatsotarisisa iyi yange iri alternative, itori alternative yakatokoshesesa. Nekuti kana hurumende ichitora chinangwa chakaita seichi, inotarisira kuti vazhinji vanokuwara ndevapi. Ruzhinji muZimbabwe vanhu vanozvishandira. Tikatarisa kuwanda kwevanhu vane mabhizinesi ekutengesa dzimba, ekuchengetesa dzimba, vashoma kudarika vanhu vanozvishandira. Saka ibasa rehurumende rekuti ridzivirire vazhinji kunyange zvichizorwadza hazvo vashoma. Ndinofunga kuti hurumende pamwe ichagadzirira vane mabhizinesi iwawo chimwe chinangwawo fanika nekuvapa matax exemptions varidzi vemabhizinesi edzimba, kuitira kuti vagone kudzoka mubhizinesi after lockdown.
Avo vange vari vanodzidzisa zveupfumi hwenyika paNational University of Science and Technology vaStevenson Dlamini vari parunhare kuBulawayo neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Nasi rinoti Bulawayo ichiri mberi pavanhu vari kusungirwa kutyora mutemo wekugara mudzimba, ichiti vanhu vasungirwa mosva iyi muBulawayo vave zviuru zvitatu nemazana masere ane makumi masere nevashanu 3775. Vasungirwa mosva iyi munyika yose vave zviuru gumi nezvishanu zvine mazana mashanu ane makumi mana nemashanu 15545. Daily News rinoti hurumende iri kutuma vanhu vayo kuti vafambe vachitarisa kana vezvitoro vachitengesa zvinhu nemari iri pamusoro peyakatarwa nehurumende. Uku nyanzvi mune zveupfumi dzichiyambira kuti kana hurumende ikapindira pane zvemitengo yezvinhu zvichakonzera kushayikwa kwezvinodiwa muzvitoro. MuHerald mune nyaya yemurume anobva kwaMurehwa akapinzwa muchipatara chepari renyatwa nechirwere chemalaria, akazowanikwazve aine coronavirus. Akabva asvitsa vanhu vane coronavirus muZimbabwe pavanhu makumi matatu nevaviri. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadii vateereri veStudio 7, nemwi mese makaterai redio yechokwadi. Tinokumhorosai titi makadii henyu. Zita muri kutaura naMr. Mbaiwa paKrokosdali munzvimbo inonzi Masakanini. Nauya ndiri kuda kutaurai nauya vaenergy mutodi. Vane energy mutodi vanofanira kuti kana vachitaura vazive kuti munyika yavari mune vanhu vanotaura Shona neNdevele neChang'ana neChivenda. Saka vanofanira kutaura zvinhu zvakajeka uye zvinoenderana nevanhu kuti vahwisise, vasangoti hurumende inogadzirisa, hurumende inogadzirisa. Pava nemakore mangani hurumende pasina zvairi kuita. Saka tinovakumbira vaenergy mutodi kuti ngavamhari paridze maridzo yechokwadi kuvanhu vasangoti hurumende inogadzirisa. Ndinotenda vana mukoma Jongwe, mundifarisirewo mabhena mukomana wakunhongogwe uko.
Makadi pastudio 7 vashamara nemose nevateeri vose matima nenyika. Yari kufamba shoko, munofambisa shoko zvakanaka. Dambudziko raitika munyika yeZimbabwe nderekuti udyire hwanyanya. Vanhu vakutotora coronavirus semukana wekutokampeina zvo zvemaelection 2020. Havasi kuhendela zvakanaka nyaya yecoronavirus muZimbabwe. Vanhu 31 vabatwa necoronavirus izvizvo. Murikutadza kuvaanaunza kana kuvamonita kuti munzwe muteere vanhu ivo 1 by 1 muchivabvunza kuti nhoroondo yavo yakafamba sei, vakabva kupi, vakaiwana kupi. Vamwe vatori nerizeve kwaakabvaakwaakabva pamaautospreada kunowana kutoitora kumashure kwaakabva uku. But mukutadza kungotera kana vanhu 2-3 muchivabvunza kuti akafambawo sei nhoroondo yake. Muri kuvaviga vanhu ivo hatisungoziva kuti vakaitora kupi. Vazhinji vanya ndoziva kuti vakabva kunze kwenyika kunana UK. Handiti but hamusi kubuda pachena kuti vanhu ava vakabva kuuk nacho chirwere ichi here kana kuti vakachitorera muZimbabwe umu. Hapana zvinombonyazikana iri kuigwa nyeko. Dai manga rekwangwaita vanhu 1000 vabatwa nayo handi paitaita danger. Zvinini zvakanaka kuti munhambes mukapigaviga vanhu venyu vanenge vane korona ivavavo. Munowana madonation kubva kune dzimwe nzvi kune dzimwe nyika muchizi muri kubatsirwa nemune coronavirus. Asi budirai vanhu pachena, kana munyika musina chirwere hamuna chirwere. Kana chirimo chichengetedzwe zvavanhu vachengetedzwa zvakanaka, vazive kuti munyika mune chirwere. Vanhu vari kutya vakavharirwa mudzimba, vanhu vari kufa nenzara zvese. Harisi kuti vanhu ngavabude mudzimba zvavo, bhati vanhu vakavharirwa mudzimba muchiviga vanhu 31 vane chirwere kuti ndivana. Ndototenda murume weparuhwa uyo.
Makadini iniwo ndiri madzimai vari kusouth africa. Ndine chichemawo changuri kuti tofanihara. Munotarisirawo kutibatsirawo rinhiwo pamabhazi, tiri kufa nehara. Zvinhu hazvinombotimira zvakanaka, tiri kutambura.
Zvai kwazvai vashamararo estudio 7. Ndinotenda nebasa ramunobata zuva nezuva nenhau dzamunotipa dzechokwadi. Ndimuno musouth africa. Ndati nditaurawo pastudio 7. Handina kumwe kwandinokwanisawo kutaura. Ishoko rangu rinzwiwewo. Tanzwa kuno, tanzwa nenzara. Tafunga kudzoka kumba. Takanga tauya muSouth Africa kuti tinotsvagawo cheuviri chingararamise mhuri. Zvine lokudhauni korona iyi yabva yaita kuti zvese zviende musango. Taiitawo mabasa emaoko tiri muno muSouth Africa. Zvino hapachina, zvese zvavharwa, hapachina kana pekuti tingabata. Zvino chikafu taiita chekuti tikashanda vototenga vodya hendi to mouth ndo yataita. Zvino zvapasi zvese, hapachina. Tanga takumbirawo kuti dai tadzoka zvedu kumba. Zvine mari yechikafu yacho hapachina, yakapera yese nekindi. Unganzwa kuti tarasika kana njere chaidzo tiri muno mukati mesango. Zviri nani tikadzoka kumima misha kwedu kuna vabereki kwatakabva. Ndaite nani. Mwari vakukomborerei vakuitire zvakanaka. Ndatenda.
Makadi vashamarari vestudio 7. Ini ndinoitwa munyaradzi Nusio Tindire zvangu paSouth Africa po. Ndanga ndichida kutaurawo maonero andinoita zvangu kuti sei varo vanhu varongoramba vachipwanyirwa musika dzavo dzekutengesera, because iye zvino nhamo inoti nhamo iriko ndeyekorona. Nhamo iriko ndeyekushaya mari, ndeyekushaya chikafu mumadzimba. Zvinhu zviri kudhura. Hurumende yatadza here kuti iite price control, kuzama kuti vanhu vakwanise kubatsirikana nekutenga zvinhu zviringe zviri chip. Dani izvozvi unonzwa shuga ichinzi kuti $80, $90. Zvinhu zvacho zvinongodhura. Isu kuno kutitumirawo mari kumusha kwacho ka. Zvinhu zvacho zvakatooma, mukuru wacho hausi kunyatsa kuitika chaizvo zvinhu kwazvo. Saka please tokumbira kuti hurumende igone kutichekera mapurisi muzvitoro meso. Ndatenda hangu.
Masikurasei vashamarari mose wepastudio 7 napo. Ini zita rangu ndino The Rickson, ndiri muno zvangu muSouth Africa, ndichiraramira zvangu ndiri muosta. Inini nhau yangu iri kundibata kundirwadza mwoyo. Ndidangotaura nemuchinda uyu, hanzi asungwa nemapurisa eZimbabwe kunzi hanzi akapa nickname purezidendi weZimbabwe kuti Ramakopa. Mapurisa eZimbabwe tikuzviona kuti anogona basa stereki. Asi kune vanhu vanenge vaita se vanhu vanenge vachinzi vashaikwa munyika, vaurayiwa. Nyaya dzacho dzidzo hakuna kwadzinoenda, hakuna kwana kwadzinomboenda. Anaita idzamara izvezvi vakangodisapia nanhasi, havasitombozikana kuti vari kupi, havasitombozikana kuti vari kupi. But tumasiri kesi kuti tisina nebasa resu, nditinongo ndichingozanzi munhu asungwa, munhu asungwa. Sei, sei, mapurisa eZimbabwe nemasoja eZimbabwe vese vanotoonekwa kuti ndevezano PF, ndevezano PF. Ndiko kwavo kwavakarerekera ikoko. Ndatenda zvangu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Sangano rinobvira kuchengetedzwa kwakanaka kwemhuka reAmerican Humane Society rinoti muAmerica mawanikwa imbwa yekutanga ine chirwere cheCOVID-19. Kusvika pari zvino, chirwere ichi chabatwa nevanhu vanopfuura miriyoni muAmerica uye chauraya vanhu vanopfuura zviuru makumi mashanu nezvisere. Imbwa iyi inonzi yakabata chirwere ichi mumba mayaigara navatenzi vayo, mudzimai wavo nemwanakomana wavo avo vakawanikwa vaine chirwere checoronavirus. Asi mwanasikana wavo pamwe chete neimwe imbwa yavo nekatsi vakawanikwa vasina chirwere ichi. Bepanhau reTime Magazine rinoti umwe wevana chiremba vari kuongorora nyaya iyi, Dr. Chris Woods veJuke Health, vanoti havasati vazisipa zvakawanda pamusoro penyaya iyi, kunze kwokuti sekuziva kwavo iyi ndiyo imbwa yekutanga yawanikwa iine coronavirus muAmerica. Asi bazi reAmerica rinoona nezveutano nekudzivirirwa kwezvirwere, reCenter for Disease Control and Prevention, rinoti vanhu havafaniri kutya kuti vangabata coronavirus kubva kumhuka, sezvo pasina umbowo hunoratidza kuti mhuka dzinogona kuparadzira chirwere ichi. Vanotizve kunyange hazvo zvakadaro, zviri nani kuti imbwa nezvimwe zvipfuwo zvemudzimba zvibatwe semabatirwo anoitwa vanhu vari mumba uye varege kuti mhuka dzavo dzisangane-sangane nevanhu kana nedzimwe mhuka dzisiri dzemumba umu.
Wega unoaziya ma system yacho.
Kumushakabu tongai moyo nemumvura mese. Sezvo nguva yedu yapera, rekai timbotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe vanonzi vave makumi matatu nevaviri. Vanhu vekumaruwa vanodarika mamiriyoni mana vanonzi vachada rubatsiro rwechikafu zvichitevera makore maviri ekusanaya zvakanaka kwemvura muZimbabwe. Hurumende inoti yambomisa vanhu kubudiswa mudzimba dzavanorenta nekubhadhara marenti kusvika vanhu vobvumidzwa kubuda mudzimba dzavo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.